Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 27, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voyambira vashandi vehurumende kuti vabatsirewo mukusumudzira zvinangwa zvehurumende zvekumutsurudza upfumi hwenyika. Bato rinofungidzirwa kuti rinotsigirwa navaRobert Mugabe reNational Patriotic Front rinoti richasunga mbira dzakondo ZANU-PF musarudzo dzichaitwa gore rino. Zimbabwe inonzi imwe yenyika dzepasi rose dzisiri kubata vatori venhau zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 tiri muWashington DC. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoyambira vashandi vehurumende kuti vashande nemwoyo yavo yose mukusimudzira zvinangwa zvehurumende zvekumutsurudza upfumi hwenyika. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuvhura gungano reZimbabwe International Trade Fair zviri pamutemo, vaMnangagwa vati kutaura kusina mabasa kana zviito zvinobatika hakubatsire, nekudaro zvakakosha kuti vashandi vehurumende vazvipire mukusimudzira chinangwa chehurumende yavo chekumutsurudza upfumi. vaMnangagwa vati avo vanowanikwa vachiramba kushanda sezvinotarisirwa vachaburitswa muhurumende.
My government will not tolerate any form of public lethargy and due delays, bottlenecks.
Hurumende haizotambira vanhu vanodhonza tsoka dzavo, vanononoka kuita zvinhu pasina chikonzero, kuvhiringidza zvinhu kana kuda chiokomhomwe kana kuita zvinhu zveuori. Avo vachawanikwa vachivhiringidza zvinhu panyaya yekuvandudza upfumi hwenyika vachasiyiwa panzira.
vaMnangagwa varumbidza ZITF vachiti inobatsira kusimudzira upfumi hwenyika nekupa hwaro hwekuratidza zvakasiyana-siyana zvinogadzirwa kana kuitwa munyika, pamwe nekupa mukana wekuziya matambudziko ari kusangana nevemabhizimisi. Vati donzo reZITF rinoenderana nerehurumende yavo rekuti nyika ibudirire munyaya dzezveupfumi. Vatiwo kunyange hazvo hurumende yavo iri kukoshesa kuvaka ushamwari nenyika dzepasi rose, zvakakosha kuti vemabhizimisi vemuno vasapeta maoko avo asi vatore mikana iripo yekuvandudza makambani avo.
The domestic industry and business alike should not be spectators or mere commentators.
Vemaindastri nemabhizimisi vemuno havafaniri kupeta maoko sevanhu vari kuona mutambo kana kungove vanhu vanotaura chete. Kana takanangana nenyaya yekuvandudza upfumi, vanotofanirwa kuve ivo vanenge vari pamberi mukubatana nekushanda pamwe nehurumende pakutora mikana iripo munyaya dzezveupfumi.
Vasati vavhura ZITF, vaMnangagwa vambotora nguva yekushanyira zviratidzwa zvakasiyana-siyana vakati vafadzwa zvikuru nezvavaona. Zvichakadaro, vamwe vari kuratidza zvigadzirwa zvavo varumbidza gungano iri vachiti rinovapa mukana wekushambadza zvinhu zvavo kuvanhu vakawanda. Mumwe weavo ndimuzvari Rosemary Vambe, avo vanogadzira mbatya dzinozivikanwa kuti African Attire, vati kambani yavo iri kukura nekuda kwekuti vave nemakore akawanda vachiratidza zvinhu zvavo paZITF.
Kuya kutedzwe kunoyaona vanobva mativi mana kwakasiyana-siyana, ende vanhu vese ivavo ndine makastoma izvozvo vari kubva kuBotswana, handiti muriko here, vari kubva kusouth africa vati muriko here, wekuindonesia izvozvi vati tiri kutouya tichitorawo machira emuno nekuti taona kuti une mamwe machira asiri emuno. Saka ndinotokurudzira zvikuru kunyanya madzimai, usazeze kusvika panonzi kutredbay ukadziva zita rekuti tredbay, wobva wavhunduka. Ndokwatakakurira vamwe nhasi kuzivikanwa kudai.
Gungano reZITF regore rino nderechimakumi mashanu nepfumbamwe uye vakuru vakuru vekambani yeZITF vanoti vari kufadzwa nekuti gungano iri riri kuramba richikura kana kuchitariswa uwandu hwevanouya kuzoratidza zvinhu zvavanoita kana kugadzira. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Bato rinofungidzirwa kuti rinotsigirwa nava Robert Mugabe reNational Patriotic Front rinoti richasunga mbira dzakondo ZANU PF pamwe nemutungamiri wayo vaEmerson Mnangagwa musarudzo dzichaitwa gore rino. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Majitaura mamsakano wavo tanga weutungamiri wedunhu remasvingo paCharles Austin Theatre nhasi. Vakuru veNPF vati vamunangagwa nevamwe vavo vachakundwa muzvigaro zvavachakwikwidza munyika. Mukokoreri wemusangano weNPF munyika vaJepi Jabhunu vaudza vatungamiri vabva kumadistricts manomwe edunhu remasvingo kuti bato ravo rine rusigiro rwakawanda kusanganisira nenhengo dzeparamende nemakanzura achiri muZANU PF.
Masivi yao wakaita suru kuZANU PF. Arimazhiwa, musava chikira, tine urongo wakura, nditauri bhozi, tine masivi yao panapa. Tine urongo wakura. Njeredu. Masivi yao. Tine makanzura edu ikoko. Tine ziya patuna huni ya chi, jecha. NPF. NPF. Moto. Moto. Ndakuudza kuti regai pia vakadzi apinde nejuda apinde. Tine urongwa wakasimba. Tosangana pai kubalot. Tondosangana. Tondosangana.
Mutauriri weNPF vaJelas Mawarire vati vamunangagwa havana chavanowana mumasvingo vachiti bato ravo ndorima rakasimbisisa.
Ndinofunga kuti isu kuno kumasvingo Mnangagwa hatimuzivi. Vanoti Mnangagwa mukaranga havazivi kuti Mnangagwa muzambieni. Hakuna, hatimuzivi isu. Kuno ndokwatinoda kumeka shuwa kuti hawani chinhu. Kuno kwaanoshanda namabhinya akaita sana hungwe havabati chinhu. Kuno ndokwatinoda kuvataridza kuti kuno uku ndokwakasimba NPF.
Mutevedzeri wemukokeri wemusangano weNPF munyika vaJimmy Kunaka vati hurumende yavamunangagwa haisi pamutemo nekuti yakapinda nekubvuta simba ichishandisa mauto, nekudaro vanhu vachaibvisa vachishandisa vhoti.
Pati vakaita zvakanaka nekuti vakatidzidzisa. Handi kunoziva kuti makore ese ati asingaziva kuti kustate house kunosvikwa. Ndo vakatidzidzisa musi wa15 November. Vakati kuvanhu handiri tinobvisawo kumugabe kustate house, isu tiri kutiwo nezuva ravachadedzera election, handei tinovabvisa vakapinda zvenharo kustate house ikoko. We are ready to defend this country.
Vajabhunu vati sezvo vave mubato rinopikisa, utungamiri hwavo huchapinda muvanhu vachibvunza kuti vopinda mubatanidzwa here nemamwe mapato anopikisa. Vakurudzira vanhu kuti vasake kushungurudzwa nevatsigiri vamunangagwa avo vari kushandisa mauto kunyaradza vanopikisa. NPF yati yave mubishire kugadzirira Congress zvichitevera kuumbwa kwaro. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
European Union inoti iri kutumira vaongorori vesarudzo kuZimbabwe gore rino mushure mekukokwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. EU yaburitsa mashoko aya nhasi zvichitevera musangano wakaitwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo nevanoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika musangano iri vaFederica Mogherini kuBrussels. Akandike kutanga kuti EU izoongorora sarudzo muZimbabwe mushure mekunge vaongorori vayo vadzingwa munyika yeZimbabwe muna 2002. Gadziriro yesarudzo muZimbabwe yasvika padano repamusoro-soro mumapato mazhinji. Mutungamiri weimwe MDCT vaNelson Chamisa nhasi vasangana nenhengo mazana mana nemakumi matanhatu nesere dziri kuda kupinda musarudzo dzemaprimaries muHouse of Assembly neSenate. Bato iri rinoti riri kutarisira kunge rapeta sarudzo dzaro musi wa12 Chivabvu pamberi pesarudzo dziri kutarisirwa kuitwa munyika. Vachamisa vati bato ravo richakoshesa zvigaro zvemadzimai nevechidiki richivapa zvikamu zvavo. Vati vachapawo zvimwe zvigaro kune vakaremara. Vachamisa vati makanzura anoita zveuori nekutuka vamwe vacharambidzwa kukwikwidza musarudzo. Vasimbisawo kuti sarudzo yavo inenge yakanangana nekusimudzira vanhu vari kumaruwa. Bato iri rine musangano mangwana paJonas Primary School kwaSeke, mumwe uchitwa kwamubayira kumondoro. Blessing Zulu weStudio 7 ataura nevanoronga misangano mebato iri vaAmos Chibaya kuti tinzwe zviri kuitika.
Tanga tichisangana nemacandidates edu ose emapalamendari, ndingatora kuti maconstituency ese ari 210 angatamirirwa neavo vari kuda kuti vange vachizokwikwidza pakuva vamiririri vemaconstituencies ari munomunyika yedu yeZimbabwe.
Shoko ramanga muchivaudza rangariri rekuti kudii apa?
Shoko guru ratativaudza nderekuti iro sevanhu vari kukwidza kuti vange vachizovawo vamiririri vevanhu, ngavaite zvinhu zvavo murunyararo, vasagusana, vane munhu mumwe chete vari kurira zvamuramai vavo. Saka mamuturira zvamuramai venyu hamuri damburiri kuti mangwana muchazoda kumwe mukaka. Kechipiri iri nyaya yekuti iyo sevanhu vari kukwidzana pazvigaro zvekuva vamiriri venhengo dzeparamendi vakwanise kuti vange vachigona kuurirana sevanhu vamwe chete, kureva kuti kutaurirana kuya kwokuti mukoma Blessing, madi mambotiwo nimbopindavo, kana zvazorambisisa yatoti konsensusi pachirungu. Kana konsensusi yaramba, mastrakta edu emusangano nevanhu vese emusangano vanenge vari munzvimbo iyoyo vochigara pasi vosarudza munhu wavanenge vachida kuti ange achiva iye mumiririri wevanhu munzvimbo iyoyo.
Anenge achivhota ndiani apa? Nekuti kavamwe vanoti panogona kuzotanga kutengeswa makadhi matsva pasizvo paakuitwa maprimary kudai.
Vanenge vachivhota mamembers edu emusangano. Mamembers edu emusangano anozikamwa. Mukaenda kuconstituents, mukaenda kudistrict, vanhu pache zvavo vanozivana, nokuti tine mastrakta edu emusangano, tine membership emusangano. Saka kune nonziyo electoral college. Electoral college inenge ine vanhu vanenge vari munzvimbo iyoyo vasinge chituta accredit vachipinda pakuparticipate pakudii pakusarudza candidate yedu.
Ko mangwana tiri kunzwa kuti munenge mine musangano, zviri kufamba sei apa?
Mangwana tinenge tiri munzvimbo yepaSeke, nemusi wesvondo tinenge tiri kumondoro mubayira.
Murongi yemisangano muMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaAmos Chibaya vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, bato reZANU-PF riri kutarisirwa kuitawo sarudzo dzaro dzemaprimaries nemusi wesvondo. Kunyange hazvo bato iri range rati vanhu vose vari kutsvaga rutsigiro vafambe vose kuitira kuti vasapote vachikandirana makobvu namatete uye kuita zvetsvimbo mugodzi. Kunetsana kuri kuenderera mberi kune dzimwe nzvimbo dzakaita seMashonaland East, Midlands, Masvingo nedzimwe, vamwe vachinzi vari kuita zvemhirizhonga. Vamwe vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori. Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wemunyori wezvemutemo muZANU-PF vachimiririrawo mazowe South mudare reparamende vaFortune Chasi kuti tinzwe zviri kuitika.
Isusu tiri kusvika muconstituency papoint yedu yatiri kuzosangana. Tine vanhu vanofana, takatanga tiri vana vanhu, munhu azoitwa redeploy somewhere, vanenge varivo vatungamiri vanenge vachiti coordinator. Tiri kunosangana toremindana kuti tiri kuenda pakati pakati nepakati. Toenda ipapo vanhu vanosvikoudzwa mitemo yacho yekuti tiri kushanda sei. Vanhu havabvumirwe kupururudza kana kuomberera vanhu kana kuita noizi kana kutaura taura zvisina tsarukano. Saka tiri kutanga nemakansela. Makansela vese macandidates vopiwa 5 minutes. Vari very strict nenyaya yetime. Kwedu kuna mai Maski uku vari very strict, naakatsande Comrade Katsande kukatongopura 5 minutes wakutokuitira slogan kuti uchi gara pasi ukawaste time uchingoitawo maslogan ndizvozvo ndionenge wapererwa tokuidza kusvika tasvika kuna kuma MP vanhu vakanyanya kutarisira kuma MP saka ma each member aspiring member of parliament ari kutaurawo nhaurwa dzake nezvazvirongwa hwaidawo neconstituency haubvumirwe kushoropodza mumwe aripo kana kutaura zvisina kunaka taura zvako zvawakanangana nazvo within 5 minutes.
Asi nguva iyi iri kunyatsokukwanira here?
Aiwa iri kutikwanira, iri kutikwanira zvakanyatsonaka nokuti kana wakarongeka fanike sesu tanga turi ma MP uri kutarisa kumashure uchiudza vanhu kuti pano patiri ndakanyatsa bhuroku reclassroom ndakaita chakati ndakaita chakati ndakaita chakati vanhu vanenge vachikuziva 5 minutes yakatokwana inini ndiri kungoita average 3 minutes.
Asiwo tiri kunzwa kuti kune dzimwe nzvimbo pane vamwe vanga vachichema chema kuti kwakumuka zvakare nyaya yemhirizhonga vamwe vachiti kuri kuitwa zveuori nyaya idzodzo dzinogadziriswa semubato
vari kuita zvisiri pamutemo vachakwanisa kunge vari vanhu vachazodisqualifiwa.
Mutevedzeri wemunyori wezvemutemo muzanu PF vachimiririrawo Mazowe South mudare reparamende vafortune chasi vachitaura vari parunhare kumazowe naBlessing Zulu westudio 7. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamaswaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeSyria iri kuronga kutora midziyo nedzimba dzevanhu vakatiza nyika iyi, ichiti vanhu ava vakasadzoka vachiratidza magwaro ekuti ndivo varidzi vedzimba kana midziyo hurumende inenge yozvitora. Pasi pemutemo wakadzikwa muna kubvumbi, vanhu vanosvika mamiriyoni matanhatu vakatiza mhirizhonga, kusanganisira mamiriyoni manomwe evanhu vakabviswa mudzimba dzavo nekuda kwehondo. Vanofanirwa kunyoresa dzimba nemidziyo yavo chivabvu 5 asati asvika. Vakatadza kuita izvi, misha nemidziyo iyi zvinotorwa nehurumende. Mutungamiriri weGermany amai Angela Merkel vashanyira kwezuva rimwe chete muzinda weWhite House vachisangana nemutungamiriri weAmerica vaDonald Trump. Rwendo rwaamai Merkel runotevera rwendo rwemazuva matatu kuAmerica rwakaitwa nemutungamiriri weFrance vaEmmanuel Macron. Masangano akazvimiririra asangana muHarare nhasi achizeya nzira dzekuvandudza mitemo inobata kubviswa kwepamuviri kuitira kuti vanhu vasaomeserwe munyaya dzekubvisa pamuviri pavanenge vasingadi. Musangano uyu wakokerwa neWomen's Action Group neSafe Abortion Action Fund waumba komiti yavanachipanga mazano ichanyora gwaro rinotara shuviro dzevanhukadzi panyaya dzekubvisa pamuviri kuitira kuti paramende inodzike mitemo inoenderana nezviri kuitika. Chipanga mazano munyaya iyi amai Felix Mbanje vanoti kubviswa kwepamuviri zvisiri pamutemo kuri kupinza madzimai akawanda munjodzi. Chipanga mazano muWomen's Action Group Dr. Mervin Chiweshe vanoti pari zvino Zimbabwe haibvumidzi kubviswa kwepamuviri kunze kwekuti kana munhu abatwa chibharo kana pamuviri pacho pachiisa mutakuri munjodzi uye kuitiswa pamuviri nemunhu weukama. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Naurana nasi nyenge yeka nyangara nekuti toita sei ne wakadzi wari kufa. Mastatistics dzatikanzwa kuti vanhu vari kufa nekubvisa nhumbu. Saka vakawanda vacho vanobvisa edza vanoita zvimuti kana vanomwa zvinhu kana vanopiwa mushonga nemaherbs nen'anga maraini. Zvangatasanganira nhasi ndezvekuti totsvaga masangano anoenda pamwe chete kuti toona kuti tozviita sei. Mutemo wedu weabortion hauzi illegal sezvinofunga vanhu, but mutemo wedu unobvunza abortion munzira dzakasiyana siyana. Asi chiri kutenderwa chekuti idzo nzira dzacho, for example, kuti kana munhu akarepwa anofanira kuwana abortion, hazvisi kuitika sesezvo izvozvo. Saka nhasi tangatichingotsvaga kuti tirikwanisa kuisa musoro pamwe chete tionese masangano achanda nezvemadzimai kuti choita sei kuti nyaya iyi tiigadzirise.
Ivo vanhu vari kurarama iko zvino vakatopindana netsaona idzodzi vane here rubatsiro rwavari kuwana?
Hapana kana. Ndochimwe imwe nhau yacho kuti chiri kunetsa muZimbabwe nyaya yeinformation. Saka izvozvo hatomboziye kuti vanobvisa vari kupi. Munhu kazhinji kana akakwara anoenda kuchipatara. Vekuchipatara vanobata munzira zvisina kunaka, tanzwa nyaya dzekuti manesi mamwe anotuka munhu anotanga kumuparidzira kuti zvawaita izvi zvakaipa. Saka vazhinji vari kufambamo vachifeel guilty nezvinhu zvavakaita pasina rubatsiro.
Imi makazvitarisawo samazvikokota munyaya idzi, zvii zvamunofunga kuti ndo zvingadai zvichiitwa munyika kuedza kubetseredza vanhu vanosangana nematambudziko akadai?
Chekutanga nhau yekutrena vari kushanda muzvipatara zvedu ava vanoshanda nevanhu ava, so ana chiremba vedu, manesi edu, nekuti abortion ingori medical procedure. Saka chiremba anofanira kubata munhu zvakanaka, but kazhinji uri kunzwa kuti ana chiremba asibata munhu zvakanaka. Ende chimwe chiri kunzwa chekuti mutemo wedu izvozvo wakafamba munzira mwakabvunza vanhu kuti mutemo wezimbabwe unoti chine abortion, vanhu havazivi. Saka tiri kukurudzirawo kuti parliament, iyo government yacho, ifambise information iyi yekuti mutemo weabortion wakamira sei, nekuti wakatarisa nyaya nhau fange nhau dzangasara dzerepi nesexual violence muzimbabwe dzakawanda chaizvo. Vanhu vakawanda vari kurepwa umu vari kuchengeta vana verepi vasingazivi kuti pamutemo vanokwanisa kunowana rubatsiro.
Chipangamazano musangano reWomen's Action Group, Dr Mervin Chiweshe vachitaura vari parunare muHarare. Zimbabwe imwe yenyika dzepasi rose dzisiri kubata vatori venhau zvakanaka. Izvi zviri mugwaro richangoburitswa neReporters Without Borders. Patricia Mudadigwa anoti panyaya iyi.
Panyika zana nemakumi masere dzakaongororwa, Zimbabwe iri panzvimbo yezana nemakumi maviri nenhanhatu pakusabata vatori venhau zvakanaka. Nyika iri pekutanga iri nyika inonzi ndiyo inogonesa kubata vatori venhau zvakanaka. Nyika nhatu dziri pamusoro iNorway, Sweden neNetherlands, ukuwo nyika dziri kusimudza mureza weAfrica iGhana, Namibia neSouth Africa. Nyika yakashatisisa pasi rose iNorth Korea, ichitevererwa neEritrea. Mutori wenhau Thomas Mupfuka anoti kunyange hazvo kwave nehurumende itsva, vatori venhau vachiri kunetsekana kuwana ruzivo rwezviri kuitwa nehurumende yava Emerson Munangagwa.
Tichiri kutarisa nedambudziko rakakura kwazvo kuti hurumende haisi kupa information kana yatinenge takumbira kana kuti tigone kuti ruzhinji runzwisise maererano zvinenge zvichiitika. Takatarisa nemadeals anosainwa pakati pehurumende nedzimwe nyika. Zvinhu information iyoyo haibude nyore uye dzimwe nguva haikwanisi kubuda, zvinoita kuti basa redu rive rakaoma kwazvo. Saka zvinhu zvatoshuvira kuti nekufamba kwenguva pamwe zvingagone kugadzirisika, pamwe nyika yedu ingaende pachidanho chiri nani pakubudiswa kwenhau nekutorwa kwenhau pasi rese.
Mumwe mutori wenhau God knows womwe anotiwo yaive tarisiro yake kuti hurumende itsva igadzirise mitemo inobata vatori venhau.
Hurumende dai yatibatsiro isu sevatapi venhau tichikatarisira na nhau yesarudzo yematongerwo enyika mazuva anoteeraya, kuti daiwo yabviswewo mitemo yakaita sena aipa uyezve yatichengetedzawo especially mubasa redu rekutsvaga nhau nekutapa nhau nekushiya nhau, nekuti mazuva apfuura kana kuti makore apfuuraya takaona pfumvu zhinji kusungwa, kurohwa vamwe nekutoshayikwa zvamuchose. Saka tikuti pamasarudzo edu yematongerwo enyika dai vatiwaniro rubatsiro vatisimudzirawo tiwano mashandiro akanaka.
Mumwe mutori wenhau Columbus Mafunga anoti rimwe dambudziko riri munyika inyaya yekuti mamwe mapazi ehurumende anotora vatori venhau sevavengi.
Zine shida kuti dai hurumende yakurumidza kugadzisa mitemo inoita kuti majournalists nevamwe vanosenza navo vanga vachisenza vakasununguka.
Sachigaro weMedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe, vaGolden Maunganidze, vatiwo zvinosuwisa kuona kuti Zimbabwe ichiri kure mukusunungura kufambiswa kwemashoko.
Noti hatifari kuona kuti sarudzo netsvagurudzo dziri kuitwa dzinoratidza kuti vatori venhau vemuno havasi kushanda zvakasununguka tichitarisa zviri kuitawo kune dzimwe nyika. Nekuti mitemo yatinayo munomu ndiyo yatinongochema kuti hurumende yabvisa vanaposa aipa Broadcasting Services Act neimwe yakadaro inoshungurudza vatori venhau.
Vatori venhau munyika vanosangana nematambudziko ekusungwa vari pabasa, kurohwa uyewo kurambidzwa kutora nhau pane dzimwe nzvimbo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Zvikwata zvenhabvu yepamusoro zvose zviri gumi nezvisere zviri kukweshana mumitambo mipfumbamwe mukupera kwesvondo. Michael Kariati anoti panyaya iyi.
Mangwana, kuchange kune makuwerere Mbaobab Stadium kumondorongedzi, apo zvikwata zvivere zviri kutungamira makundano ekaso laga Premier Soccer League, Ngezi Platinum Stars neHighlanders zviri kubandana mumutambo mukuru wenhabvu wesvondo rino. Mutambo uyu uri kusanganisa zvikwata zviviri zvisati zvamborohwa kubva makundano aya atanga, uyezve zvakasiyana nemapoinzi maviri chete madamburo iri iyo iri pamusorosoro. Muongorori wemutambo wenhabvu vaGodfrey Fandada vanoona kunge bhoso ndiyo ichakunda.
Changu uri mutango wakaoma, asi ndiwa yasiiti ndoona sekunge Highlanders ichangoita take over from where they left ndasaka ndoti bhora kuHighlanders.
Asi murairidzi wengezi Platinum Stars Tonderai Ndiraya anoti havaite gadziriro yekuti vakundwe asi kuti vakunde. Mabata Andiraya namadhinda Ndovhu Highlanders akachengetedzeka zvichienderana nematambiro ari kuita zvikwata zvavo, asi kwete Ranoidi Mutasa uyo ari kurairidza Dynamo. Mutasa anofarira kukunda Blue City Murufaro Stadium nesvondo kuti achengetedze basa rake mushure mekupiwa mitambo mitatu inoteverana kuti akunde kana kuti anosiyiswa basa. Sachigaro weDynamos vaKeni Mubayiwa vanoti zviri muroropa reDynamos kuti murairidzi anotadza kuita zvavanoda anodzingwa.
He doesn't deliver, our culture at Dynamos is we don't keep you fire.
Parizvino Dynamos iri pachinhano chechipiri kubva pasi pasi, yakaenzana pamapoinzi matatu neZPC Kariba iyo iri pasi pasi. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Chicken Inn vs Yada, Shabani vs ZPC Kariba, Black Rhinos vs Blauwe Chiefs, Mutare City Rovers vs FC Platinum, Nitrat vs Cape United, Herentals vs Harare City, Triangle vs Chapungu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voyambira vashandi vehurumende kuti vabatsirewo mukusimudzira zvinangwa zvehurumende zvekumutsurudza upfumi hwenyika. Bato rinofungidzirwa kuti rinotsigirwa navaRobert Mugabe reNational Patriotic Front rinoti richasungambira dzakondo ZANU PF musarudzo dzichaitwa gore rino. Zimbabwe inonzi imwe yenyika dzepasi rose dzisiri kubata vatori venhau zvakanaka. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, munotitumira tsamba mbozha kustudio 7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 27 Mabasa 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
siyabonga kakhulu kuNational AIDS Council ngokusipha ama-TV angu-11 ukuthi sisakaze imbiko mayelana lezempilakahle edolobheni lakoBulawayo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uvula ukusemthethweni umbukiso wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair kwaBulawayo.
Really intimidating people threatening to turn them ezindlini zabo bajisele ezindlini. Lani ngiyinje especially me the state that I'm not going to reach the peace of May and they are going to come out with me to that effect.
Abalandeli bebandla lezanu PF ezansi yedolobho leGwanda babikwa sebesethuselana njalo abanye sebeze babaleka emizini yabo. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje iStudio 7 ilethulela ingxoxo lomculi olodumo uVusa Mkhaya owake wafika khonapha emsakazweni weStudio 7. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje uvule ukusemthethweni umbukiso wezokuthengiselana lezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair kwaBulawayo, lapho aqonqosele izisebenzi zikahulumende ukuba zihloniphe umbuso wakhe njalo zizinikele emsebenzini ngoba ilizwe livule amasango ukuba abalesifiso sokusungula amabhizimusi beze bekhululekile. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu esiphalo ludaba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ekhuluma ekuvulweni kombukiso we-ZITF, uMnangagwa uqonqosele izisebenzi zikahulumende ukuba ozatshengisa ukudelela lokungasebenzelani loZulu kuhle emizameni yokuvuselela umnotho welizwe uzaxotshwa umsebenzi. Inkulungwane lenkulungwane zabantu lamhlanje zingene umbukiso walonyaka. UMnangagwa ubhode ebuka amankampani abukisayo eZITF wahlola ibutho loba nje lonyaka indizamchina zilahleke ukuqonda phezu kwakhe zahambela kucelele sandla sakhe sokudla. Ngakwelinye icele umkakhe unkosikazi Auxilia Mnangagwa uphe ikhansili yedolobho lakoBulawayo isipho sabomabonakude abalitshumi lanye embukisweni wabohlangothi olubona ngokuvinjwa kokuthelelwana igcikwane lengculaza eye-National AIDS Council. Unkosikazi Senatranyathi, umqondisi wenakhi woBulawayo, uveze injabulo ngalesi sipho.
Namhla besilohlelo lokusayina iBarcelona Declaration yokuqeda iTB ngo-2035. So sinikeza njalo i-Life-Saving Health ama-TVs amakhulu kakhulu kuze abantu ngabe layinile esibhedlela bebebukela information, bebukela ukuze imikhuhlane eminengeningi. Sekulandelela ukuthi unesi oyedwa ukuthi eme phambi kwabantu ekuseni kuphela laba ababuya emuva-ke. So sicabanga ukuthi singabanceda TV abantu abahlezi bemelele ukuyelatshwa bebona into eziningi befunda izinto eziningi.
Esamukela isipho sabomabonakude umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo uDokotela Edward Spanda ubonye kakhulu ethi sidala umahluko.
Siyabonga kakhulu kuNational AIDS Council ngokusipha ama-TV angu-11 ukuthi sisakaze imbiko mayelana lezempilakahle edolobheni lakoBulawayo. Imbiko leyo ingekho mayelana ne-HIV kuphela kumbe i-TB, but impilakahle yomuntu wonke sibohlela kunye namakhensa.
Ilunga ledale lephalamende unkosikazi Jasmine Tofa okukomiti yofuba lezempilakahle ubonge isipho lesi ethi kuyisibonelo esihle.
Uhlelo lwalamhlanje luqhakathekile kakhulu beluluhle.
Inhlanganiso yeZimbabwe AIDS Network isebenzelana labathengisa ucansi, izibotshwa kunye labemba amatshe aligugu abangaphansi kwe-key populations bayabukisa e-ZITF bekhuthaza abantu ngokuzivikela uma bephatheka kwezemacansini. Umbukiso we-ZITF walonyaka uqale mhlaka-24 uzagqitshwa kusasa ngomgqibelo mhlaka-28 Mabasa. Kusukela ngolwesibili kusiyafika izolo bekungamalanga abosomabhizimusi. UZulu uze waqala ukungena embukisweni lamuhla kusiya kusasa. Umbukiso walonyaka uqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Sustainable Industrial Development Inclusive Competitive Collaborative. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Abalandeli bebandla leZANU-PF ezansi yedolobho leGwanda babikwa sebesethuselana njalo abanye sebeze babaleka emizini yabo ngoba besesaba ukuthi bengatshiselwa khona. Abasekeli bakamnumzana Bednikho Ncube onguye ummeli weGwanda South edalele ephalamende kwamanje babikwa behlasela abalandeli bakamnumzana Omphile Marupi oseveze isifiso sokuncintisa laye kukhetho lwamaprimary awezANU-PF. Okunenga sikuzweni kuAlbert Ncube eseGwanda.
Amalunga weZANU-PF asephakathi kokukhankasela ukhetho lwamaprimary lokudinga ozamela leli bandla kukhetho lwelizwe njalo sekuphuma imibiko kungezwani phakathi kwabalandeli bebandla kubangwa izikhundla. UMarupi oncintisa kulolu khetho uthi abalandeli bakaNcube baphambili ekwethuseleni abantu ukuthi bangamsekeli.
Engoma le ndawo kuthi John Deep lemkhalipe yadatsulwa nguJoram ngatikiti ongukansila khona ngathi is even intimidating people threatening to bend them ezindlini zabo ubatshisela ezindlini. Lani yinje yes actually made a threat ukuthi I'm not going to reach the 5th of May and they have got some witnesses to that effect.
UMarupi uthi usekhweze lolu daba emapholiseni njalo omunye wabalandeli bakhe sebalekele umuzi ngoba sesabela ukutshiselwa endlini.
Yeah, ngivele emapholiseni, I've reported, I've opened the docket and the docket number yakhona ngilazi. Yeah, nacho is the counselor is telling people ukuthi khona na they shouldn't actually put ama-posters ami because I'm here to challenge the sitting MP.
Ibandla leZANU-PF likhangelele ukuqhuba ukhetho lwamaprimary ngesonto njalo laba abancintisayo bahamba bekhankasa bendawonye. Kula malunga leli bandla afika phose ikhulu loba nje kulezihlalo ezifika phose amathumi amabili ezedale lephalamende lesenethi. Imbiko ethole iStudio 7 iveza ukuba amakhosikazi u-Alma Mkhwebo Loren Kibi labo baphose badle phana lapho bekhankasa. Laba ngabanye abakhangelele ukuncintisana ukhetho lwesenethi eGwanda. Amapholisa axwayisa uZulu elizweni jikelele ukuthi azabopha iloba ngubani ozaphatheka kudlakela lwezombusazwe kukanti umongameli Emmerson Mnangagwa laye uthembisa ukuthi uhulumende wenza imizamo yonke yokubona ukuqhutshwa kokhetho olulokuthula. Ngingu-Albert Ncube wendaba zeStudio 7 eMajawundeni eGwanda.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingaqhutshwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA. OAWLA.
Kulandela ukusondela kwamalanga okhetho, amabandla ezombusazwe yaseqalile ukwenza ukhetho lokudinga amalunga azancintisa ama-primaries. Kodwa ukuthiye ingcwethi zombusazwe lozulu jikelele engasazi okwenzakalayo yikugcwala kwamalunga ebandla elitsha elithiwa National Patriotic Front elisekelwa ngowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe emhlanganeni oyenzelwe edolobheni leMaswingo. Leli bandla lilamalunga ecelele ZANU-PF elithiwa lona iG40. Abanye ngabathi leli bandla lizenelisa ukuxexebula amavoti ebandla leZANU-PF kodwa njengoba kulokudonselana lakubandla le-MDCT, kuza kuba nzima ukuthi kube lebandla lizathola amavoti adlula isilinganiso esedlula amachumi amahlanu lelilodwa, i-50+1% ukuthi athiwe unqobile. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena.
Okumele sikunanzelele okokuqala ukuthi abantu balandela lapho okulamandla khona, engathi ngolwasemzini people follow power. So amalunga ezanu-PF loba babengasi be-team lakhosta be-G40 kodwa basele phakathi sebebonile ukuthi icele labo ele-G40 selitshelwe ngamanzi, yikho ke bayagijima labo bezama ukuthi bazipositione ukuthi bangene ngaphansi kwezanu-PF. Ngoba vele abantu balandela lapho kulamandla khona, umuntu ucabangela ikusasa lakhe ukuthi nxa ngisele phandle kambe mina lemuli yami kuzahamba njani, abesezama ukuthi ayezincengela ukuthi laye abantu bamzwele kuma-primary elections. Ibandla leli ele-National People's Front kakukacaci kuhle ukuthi kambe lingabe linabantu abaningi ku-ground yini. Yebo, yesibonile besiba lo mhlangano eMaswingo lapha kade kulabantu khona, kodwa ngumhlangano wakade use-wall, kasikaboni besenza ama-rally afanana lawo MDC Alliance lapho esibona kugcwaliswa abantu ezibhedam lakhe sakubona kusenzakala e-White City, sakubona kusenzakala la kwezinye indawo lapho kwenziwa khona imihlangano. Sisazona silokhu sicubungula siya phambili ukuthi kusiyafika uJune kambe basebeyanelisile yini ukwenza ama-rally.
Ngokubona kwakho, ngeliphi ibandla eliza ngqo?
Kunzima ukutsho ngoba okokuqala kusuka kube nzima ukuthi nxa amasotsha athatha ama-tank bakhipha imbhobho emkhulu bayifaka ezitaradeni ze-Harare esasikwazi kwakuyi-treason ukuthi bese beqhubela abantu nje umbuso isibona ngani lokho awusoze kwenzakale. Uhluphe esilubonayo okwesibili, ubudlelwano bebandla leZANU-PF leBhilithane, ikakhulu ibandla leConservative Party ekuyiyo eyapha uMugabe umbuso ngo-1980, kukhanya ubudlelwano sobukhula osokwenza ukuthi sibuyele ukuba ngamalunga eCommonwealth.
Lo-ke ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe obexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Kuhlelo lwe-Live Talk lamhla sixoxa ngokhetho lwama-primaries kumabandla atshiyeneyo zombusazwe kulungiselelwa ukhetho lokudinga umongameli, amalunga edale lephalamende kunye lamakhansila. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Umongameli Donald Trump usanda kwenza umhlangano ehoteleni yakhe e-Mar-a-Lago esisaziwa ngokuthi yi-Southern White House. Lo ubungumhlangano wesithathu phakathi kukaTrump lomkhokheli weJapan uMnumzana Shinzo Abe asebevuselele ubudlelwano bamazwe la ngesikhathi belwisana lokulolongwa kwezikhali zenyuklia lilizwe leNorth Korea. Umhlangano lo bawenze ngesikhathi uTrump elungiselela ukwenza umhlangano oqakathekileyo loMnumzana Kim Jong-un welizwe leNorth Korea. uTrump unqome uAbe ngokusekela ukuthi alungiselele ukuhlangana lo King Jong-un esithi kuqakathekile kakhulu ukuthi bahlangane lomkhokheli weNorth Korea. UTrump uthe kumele uKing Jong-un alungise udaba lokuthunjwa kwezinye izizalwane zeJapan. Ababili laba bavumelane ukuthi kumele ilizwe leNorth Korea lithathelwe zonke izikhali zenyuklia, njalo sokumele liyekele ukulolonga ama-ballistic missiles lezinye izikhali ezilakho ukubulala abantu abaningi okumangalisayo. Bathe ilizwe leNorth Korea lizaqhubekela phambili lifakelwe izijeziso zenoto nxa lilokhe lilolonga izikhali zenyuklia. UTrump lo Abe baphinde bakhuluma ngokuthengiselana okungani kukhathaza elemelika elithi liyaqilebezelwa lilizwe leJapan yemithetho yokuthengiselana enceda eleJapan lamanye amazwe. UTrump uthe ilizwe lakhe laphuma kwisivumelwano se-Trans-Pacific Partnership ngenxa yemithetho engancedi lutho ilizwe leMelika. Ababili labo bakhulume njalo langezomvikela. UTrump utshele u-Abe ukuthi ilizwe leMelika lizaqhubekela phambili lisebenza neleJapan ngezomvikela elwandle lwe-Indo-Pacific lezinye indawo.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. Uluhlu lokusebenza kwentatheli zindaba zikhululekile olo World Press Freedom Index luveza ukuba ukususwa kwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe esikhundleni ngolwezi nyakenye kulethe inguquko kwezokwethulwa kwembiko abantu bekhululekile elizweni. UGibson Bebe usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kubikwe ngabenhlanganiso yentatheli zindaba ezingelamngcele e-Reporters Without Borders ethi iZimbabwe yayikusubanga esedlula ikhulu 128 isikhuphuke kancane yaya ku-126. Ugwalo lolo oluhlanganiswe zintatheli zindaba ezingelamngcele e-Reporters Without Borders luveze ukuthi ukungaphathwa kahle kwentatheli zindaba lokuzivimba ukuthola ulwazi lokubhala kuhle indaba zazo kuvame ukwenziwa ngababusa ngocuku. Ngaphansi kombuso kaMgabe, intatheli bezihlukunyezwa ngendlela ezijeneyo ezigoqela ukuboshwa, ukutshaya lokuvinjwa ukuthola ulwazi oluthile. Isikhuphamfundo kwezokuchapha izindaba elokishini leNasty, uNkosikazi Buhle Dube, uthi loba nje ugwalo lwe-RSF luveze inguquko encane ukhuthaza ukuqiniswa kwemizamo kahulumende yokulandela imithetho njengokumumethwa yisisekelo sombuso.
Ukuthi iZimbabwe isikhwelile mbijana sokuimprovile i-media freedom yangkhona into enhle sibili, hayi lokhu kuyabongeka, kodwa akukatshintshi ngendlela eziningi cause lokhu esisale salomango omude wokuhamba. Okokuqala, we're still the same government, angithi. Lokhu ngabakhitha ama-policies abonana kudala, awe-Piper, Iper, in, a-restrict some certain freedoms. So abangakwenza so that they can maybe improve that is we-change ama-policies lana abe-de under immediate so that we can have more press freedom.
Ekugcizelela kulokhu ohlaziya ezombusazwe uMnumzana Mduduzi Ncube uthi lokhu kuyinto enhle ikakhulu ilizwe zikhangelane lokhetho.
I think Uti is a great opportunity for AMA journalists. Right now, so we are slowly approaching AMA elections, so we need open views for Uti Abantu to vote from informed decisions. Singati, as Zimbabwe, there is few intimidation of AMA journalists.
Ukhubekele phambili ethi intatheli ezisebenzisa ubulembu be-intanethi ukuhambisa indaba osokusenza ukuthola ulwazi kube lula.
Sikusela kusuka umongameli Robert Mugabe sesibone kule nguquko ku-press eZimbabwe. Abantu sebeyenelisa ukundani oba le freedom of speech kwama-journalist asabona ama-journalist njani ebotshwa sebekwanisa ukukhuluma ukucriticisa i-government ekusakathethe mna ngapha. So mbona sekule freedom sesikwanisa ukwenzani ukukhululeka sikhulume esikufunayo sibathuka nxa singayenzi kahle. Sikubona especially lapha ekusebenziseni i-social media. So ngesikhathi somgabo kule crackdown even kuma-social media. So ever since mna ngapha ngenile mbona kule nguqukeneni sesikwanisa ukwenzani ukukhululeka.
Ugwalo lwe-RSS luphinde lwachasisa ukuthi loba nje sokusetshenziswa ubulembu be-intanethi ukuze intatheli zenze umsebenzi wazo zivika umthetho owehlukeneyo kuzwekazi le-Afrika, ohulumende abaningi sebephuma namaqhinga okwenqabela ukusebenza lula kobulembu lobu uZulu engatholi lula ulwazi. ekula lamalungelo entathe lezindaba elemisa Zimbabwe lithi kusese lomsebenzi okhona ekuthuleni kwembiko ngoba uzathatha isikhathi ukuthi uhulumende weZANU-PF aguqule ukwenza kwakhe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise ukuthi ilizwe lizanikeza intathe lezindaba amalungelo azo okusebenza zikhululekile lokunikeza abantu amathuba okuthola imibono etshiyeneyo. Imele isitudio 7 kuseHarare, uGibson Bebe.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi ulethemba lokuba iqembu lakhe lizamisana leqembu leNgezi Platinum Stars kusasa, loba nje kulabadlali abambalwa abangasoze badlale ngoba belimele. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji uyalandisa.
Iqembu leHighlanders labadlali abambalwa abalimeleyo ababalisa uTenda Ndlovu, Nigel Makhumbe, uBen Munsaka, Ozia Sibande kanye noThabo Lunga. Kodwa umqeqeshi weqembu leli uMatinda Ndlovu uthi ukungabi khona kwalaba badlali kulakho ukupha ithuba abanye abadlali abangavamanga ukudlala.
As we witnessed uMbongeni engena ebuya edlala the way he displayed or the way he played here number one. We also have other youngsters within that probably would come into the team and do it.
Kweminye imidlalo yesigaba seCastle Premier Soccer League ekhona kusasa, iqembu leMutare City lizanqikelana leli FC Platinum enkundleni yeVengere. Iqembu leBlack Rhinos lizemukela eleBulawayo Chiefs naseRufaro Stadium. Iqembu leRentals lizadlala leli Harare City. Abafana beNicrude bazadibana nabeCape United naseAscot. Iqembu leChickening lizemukela eleYarda ngaseLuveve. Kuthi iqembu leJapane Mine lizadlala leliZephisi Kariba naseMaklas. Ngensonto iqembu leDynamo lizadibana leleBulawayo City naseRufaro, kuthi iqembu leTriangle lizadlala leleChapungu enkundleni yeKipo. Kusasa ngosuku lokugcina lombukiso weZimbabwe International Trade Fair kuzaqhutshwa umncintiswano wokugijima weCoca-Cola 4 Minute Mile, wona ozangenwa ngabadlali abangamashumi amabili. Lo mncintiswano uqhutshwa minyaka yonke njalo abadlali kuyabe kumele bebhode inkundla kane ngaphansi kwemizuzu emine. Wanqoba nyakenye nguTrust Chidomaya weqembu leZRP Fairbridge. Ekupheleni komncintiswano wokugijima uzaqhutshwa umncintiswano we-Ingwebu Zimbabwe National Tag of War Championships, lawo ozaqhutshelwa khona emagcekeni yeZimbabwe International Trade Fair kusasa ngomgqibelo wemini. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Woza Friday, kuhlelo Woza Friday, umsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda uxoxa loVusa Umuzi Ndlovu ocula lensingizi, kodwa namhlanje baxoxa ngomculo wakhe ehamba ngegama lokuthi Vusa Mkhaya.
Izizi lakhe ngeke ulikhohlwe kusukela kungoma eyakhathaza kakhulu kweZimbabwe uSugar Daddy. Mhlelo Vusa, Vusa Friday.
Umuntu ngumuntu ngabantu
isizwe. Igama lami nginguVusa Umuzi Ndlovu, enokuzalwa kodwa enomsebenzi nginguVusa Mkhaya. Mina ngazalelwa koBulawayo empilo esibhedlela. Ngakhulela koBulawayo, ngafunda koBulawayo. Ngumhlabeleli, ngaqala ukuhlabela leqembu lensingizi emnyama elaziwa ngengoma leyana ethi Sugar Daddy, kathe sibizwa ngokuthi insingizi.
UVusa Mkhaya kalitshiyanga iqembu lakhe lensingizi, kodwa uthi ukhulisa igama lakhe.
Naphandle kokusebenza lensingizi, sikhona ezinye ingoma engizibhala nginguVusa Mkhaya. Lapha okule album khona engayenzayo ethi khona uManyanyatha, le ngoma ethi uManyanyatha. Ziningi nje ingoma engizibhalayo, ama-album asemathathu, kodwa engani yiyo efike endlebeni zabantu kakhulu uManyanyatha.
Mina ngikhule emakhaya lena.
Ngihlelo lwakho mlaleli othandekayo, sixoxa lo Mkhaya ozebhodi amazwe omhlaba athiyeneyo njalo usasebenzile kwezomculo wathola lezicoco emazweni athize angaphetheka kolwandle.
Lesiqembu lensingizi sesike savakatshela amazwe ashiyeneyo eChina, sike safika across Europe lase-Africa. Saba nenhlanhla saphiwa isixhoko se-Radio France Music Award, njalo sike saba nenhlanhla enye enkulu kakhulu ukuthi khona i-album yethu Voices of Southern Africa yathengisa more than 250,000 units in North America.
Kona ke eZimbabwe kukhona yini akwenzayo umkhaya, njengoba ke labalaleli bethanda ukwazi ukuthi bangazithola ngaphi le ngoma zakhe.
Mina njengoba usamkhaya kule festival esiyenza ekhaya, iproject ethi From Bulawayo to the World, lapho engisebenza khona nama-artist akobulawayo ahamba phandle kwelizwe besiya performa ephenduke obulawayo. Unkwali ngisebenza laye kakhulu kuleyo project namanye ama-artists. Njalo i-music yami yatholakala ku-iTunes laku-Amazon namanye ama-online platforms. Ngathaba kakhulu nxa lingangena lisearch uVusamkhaya and download it lisisupport, ngoba sinekele ukuzenzela akula muntu ozasenzela.
Bayakala mama himakayaba kale mpela izenda ziyagezana. Abahlabeleli bakithi ukuze bakhule bafuna usizo lwenu balaleli, besigwetshisela uVusamkhaya kuhlelo Hoza Friday. Yekela sinyanyathe ngomanyanyatha mpela viki enhle kini lonke. Ngu-Ezra Chizo Sibanda lo oflathelayo.
Bayakala mama himakaya wa kalela jina o isi woshiwe siya kalizingane zitu zikanela jina o wawa himachili wajisu ya ninina isi woshiwe siya huwa. This is a marimpilo, imi sebenzi weneko, siya tela somanja, sitolele. Mayakala mama, imakaya wa, kalela chikina wo, isi ushiwe, siya kalizinda alizu.
Manyanyatha esigqibela kena uhlelo uEzra Chisa Sibanda. Kodwa singakethukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uvula usemthethweni umbukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair kwobulawayo. Abalandeli bebandla leZanu PF ezansi yedolobho leGwanda babikwa sebesethuselana, njalo abanye sebeze babaleka emzini yabo besaba ukuchiselwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, asidibaneni njalo ngo 6:30 ekuseni ngesonto.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.